This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare pa Studio 7 manera anasi uri musi wesvondo kubvumbi 17 2016. Munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 13860 ne 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa pa internet pa website yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri munhau dzedu dzanhasi. Mangwana nyika iri kucherechedza makore 36 yawana kuzvitonga kuzere. Varimi vefodya voronga musangano wekuzeya nezvemutengo wefodya wavanoti uri pasi zvikuru gore rino. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC tichikuudzai zviri kuitika munyika. Apo nyika iri kucherechedza kusvitsa makore 36 yawana kuzvitonga kuzere mangwana, mumwe wevakarwa hondo yerusununguko uye vakamboye nhengo yeZanla High Command munguva yehondo yechimurenga vaBernard Manyadza, avaizikanwa nerekuti paka chipoera, vanoti zvinorwadza kuti kusvika nhasi hapana zvati zvaitirwawo varwi vakashaya munguva yechimurenga. VaManyadza vanoti hurumende iri kungotarisa varwi vapenyu, ichikanganwa vakafa pamwe nevaibikira vakomana munguva yehondo. Asiwo vanoti kunyange hazvo zvinhu zvakaomera nyika pari nhasi, vanoona remangwana rakajeka. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Remangwana richanaka, nokuti maZimbabwe tikange tango ngatichiitai chinhu chedu sezvatakaita muhondo yekuma70s kusvika nyika yasununguka. Ngatiitei chiteketo chedu ichocho chokuti veduwe ngatipemei democratic space yedu choita chiri chese neuwandu hwedu ndofunga dzinodzikwa pasina kana kumbodzikwa kuti imwe chete zvinoitwa zvese izvi murunyararo.
Kune vamwe vakarwa hondo yerusununguko vasina kuzombobvira vazocherechedzwa yatingati kuwana recognition kubva muna 1980 kusvika nhasi, asi vanhu vamunoziva kuti ninge akarwa hondo, ninge akarwa hondo, munotii pamusoro pazvo?
Ndo zvimwe zvatatotaura izvozvo zvokuti nhasi uno uyu isu vacho vakasara tisi tinowana ma6.4 million atizichende yamunobhadhara una chikoro kwavava vakasara kumasango ava tashayawo chatinovaitira. Chikonzero chii kana pachitombo chakwa 15 billion ichidhisapia mari iyo haina zvaingaite iyoyo? Kombashoneti kombazeshoni chaichaiyo yekuti migwagwa ngaivakwe, zvikoro ngazviwande, mafamilies evana ivavava ngaarikoginaizwe maprovinsi umu nemumawadzi umu. Totaura kuti muno makabva mwana nhindi togadzira mapleki ekutaura kuti kuno kumukumbura vana vakaenda kuhondo ndivananhindi. To nyika ino yese iyi yoziva manje nekwavari ikoko kuti kuno kwatiri uku vana vedu vakanopatisipeta mukusunungura nyika ndivananhingirikiri, kwete zvekuya kuzoungana pagomo rehiros iro. Munhu anokwanisangoita hiro iye akitakamuviga kwakavharwa nekapora bhasa takamuviga kumozambiki anongoita national hero. Tobva taisa pleki yake yekuti uyu changa chiri chizvarwa chekuti weshe inational hero, takamuviga pakazobvarwa nekabhora bhasa kumozambiki. Uyu hatikuzive kwaakatsakatikira ndokunge akatorwa nevarungu akapiswa. toisa mablake because taizivana kuti uyu ndiningi uyu ndiningi uyu ndiningi tikanobvunza kumawadzi ikokuku avanoziva kuti mwana wedu akaenda kuhondo gore rakati ndiningi gore rakati ndiningi nation yoita proud yekuti tachengeta rekodhi yedu zvakasiyana siyana kwese kwaitwa uku
avanga vari mumwe vakarwa hondo yerusununguko vabernard manyadza kana kuti vapaka chipoera vari parunare muharare nestudio 7 Rimwe sangano revarimi reZimbabwe Farmers Union rinoti panofanirwa kuitwa musangano pakati pevanotenga fodya varimi pamwe neTobacco Industry Marketing Board kuti pazeiwe nezvemutengo wefodya uyo unonzi uri kuuraya varimi. Mukuru wesangano iri vaPaul Zakaria vanoti musangano uyu unofanirwa kuitwa nechimbi chimbi senzira yekubatsira naye varimi sezvo vari kumanikidzika kutambira mitengo iri pasi. Iyo iri kutengwa naye fodya yavo pamisika. VaZakaria vanoti dzimwe nguva mutengo wefodya uri kudzika kusvika pamasendi 10 chaiwo pakirogiramu yefodya. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Tinokurudzira kuti kuvarimi kana taona kuti fodya musiyoyo price yakadzika zviri nani kuti tisatambisa simba redu nekungoregedza fodya chinda. Hongu tinozviziva kuti vanhu vanenge vafamba. Asi kuti tiregedze fodya ichinda nemitengo iri pasi pasi hai izvozvo hatikurudziri zvachose ngationei dzimwe nzira dzekuti tigadzirise matambudziko iwavo
mune dzimwewo nzira here dzamuri kuitawo kuedza kugarawo pasi nevekunotengeswa fodya ivavo
tiri kukurukura mazuva maviri aperawo takanga takatogara pasi tichitarisa hedu nyaya yezvekubhadharana zviya asi tine hurukuro dzatinoda kuti tiite musvondo rinouya irori takatarisana nenyaya yemitengo apa tinoda mabuyers vefodya ndovatida kuti titaure navo pamwe chete netimb tikurukure titwasanudze matengerwo angaitwa fodya toda kutarisa kuti kune dzimwe nyika zvakambomira sei tichiudzana nokuti taakuziva zvinoitika kunana Malawi kune dzimwe nyika dzeven dziri kure maauction mafambisirwo aanoitwa zvisina nzari nzari chitotinei uye zvisina kuti vanhu vanenge vambokurukura vari seru vozouya vose zvokwadi vose vangakonewa kupfuura imwe prize zvinokonesa izvozvo chii uye kana vadzika vose havandi pasi peimwe prize zvinoratidza zvoga pachena pane zvinogona nge zvichiitika ipapa saka musi wechipiri kana chitatu tiri kuda kuti tiungane tiine vakuru vatungamiriri vevarimi pamwe chete netimb neivo mabuyers votitwasanirira kuti zvinombofamba sei pakutenga kwavo ivo voga asi kune dzimwe nyika zvitengewa zvakanaka
avanga vari mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vari parunare muHarare nestudio 7 Munyori mukuru weZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU vaJafet Moyo vanoti pane komiti yakaumbwa nevashandi vashandirwi pamwe nehurumende iyo iri kutarisa kupokana kunonzi kuri pakati pemapoka aya pamusoro pemutemo wemabasa kana kuti Labour Act. Vamoyo vanoti komiti iyi iri kuongorora kuti ndezvipi zvavanokwanisa kushandura zviri mumutemo uyu. Ngatinzwe hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Pane urongwa hwakadaro. Vateereri vakawanda vanoziva kuti kubva gore rakapera maemployers akaenda mudare achipokana nezvakabuda pakuchinja mutemo uyu. Vashandi also vakaenda kudare vachipokana nemaemployers vasingatenderani nezviri kutaura nemaemployers. Maemployers anga nepfungwa dzekuti maprovisions mamwe ari muact ngaachinjwe vachiti ari kuvadzvanyirira. Hurumende yakatanga kuti mapoka aya asangane achinje mutemo uripo. Saka pane urongwa huripo. Pane komiti inosanganisa Labour yevashandi, inosanganisa maemployers vashandiri, inosanganisa hurumende. Tiri kuongorora kuti ndezvipi zvatinokwanisa kuchinja tive nemutemo unobvuma kana kuti unotambirwa nemaboka ese. Tinodzidzira kuti tine mainterest kana tine zvatinoda zvakasiyana-siyana, asi ndezvipi zvatinokwanisa kushanda nazvo tese tichiwirirana. Saka mameetings iyayo ari kuendera pamberi tichiongorora kuti ndezvipi zvatinokwanisa kuchinja.
Imiwo sevashandi, ndezvipi zvamungatarisirawo kuti zvinge zvichishanduka pane zvamanga muchinyunyuta nazvo?
Isisu pfungwa yetu ndeyekuti takambotenderana nguva yakapfuura. Tine gwaro tinoti ma-13 principles kana kuti ndinoti zvitenderano zvakawirirana kupandari hotel muna 2014. Tiri kuti ngatidzokere pane gwaro iroro. Gwaro iroro riri kutaura nenyaya dzekuti kana tichida kudzingana mavasa nezvipi zvinofanira kuitwa. Kana vanhu vachitaura nyaya dzeretrenchment, nyaya dzeretrenchment dzinobatwa sei?
Vanga vari munyori mukuru wezctu vaJafet Moyo vari parunare muHarare neStudio 7. Muchikamu chedu chatinotarisa zvinosangana nevechidiki, nhasi tiri kutarisa nezvezuva rekuwana kwenyika kuzvitonga kuzere. Apo mangwana nyika iri kupembera zuva rekuzvitonga kuzere, vamwe vechidiki vanoti nekuda kwematambudziko ekushaya mari yekuenderera mberi nedzidzo, pamwe nekushaya mabasa kana vapedza zvidzidzo zvavo, havavoni kukosha kwezuva iri. Asi vamwe ndivo vanoti zuva iri rakakosha zvikuru. Mutorodo wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mukomana akangozvidoma nezita rekuti Albert nemumwe wevechidiki vari kutarisira kupedza zvidzidzo zvavo munguva pfupi iri kutevera paNational University of Science and Technology. Albert anoti kunyange hazvo veruzhinji munyika vakatarisana nematambudziko nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika, zuva rekuzvitonga izuva rakakosha sezvo richiyeuchidza vanhu kubva kwenyika muutongi hwevachena hwerusarura. Albert anotiwo kubva pakawana nyika kuzvitonga, hurumende yakaita zvirongwa zvakakosha zvekusimudzira vechidiki, kusanganisira chirongwa chekuwanisa mari yedzidzo yepamusoro kune vechidiki vanotambura uyewo mari yekutanga mabhizimisi. Asi anochema-chema nenyaya yekuti zvirongwa izvi zvibatsire vanhuwo zvavo vakawanda nekuda kwechizivano.
Ndinoona kuti government iri kutira kuempowerma youth. For example, kune maprograms aya eindigenization sachezi kurera kuondla iyoyo yaprogramu yekuti aipiwa mari buti mari yacho kuti iwana zvipi zvofanira kuti unozivani.
Linette Chipeta musikana nemakore makumi maviri nematatu ekuberekwa uye achangopedza zvidzidzo zvake paLupane State University. Muzvare Chipeta anoti vabereki vavo vakashaya vachitiwo vakatambura kuti vapedze zvidzidzo zvavo sezvo madzikoma avo aivabatsira ainetseka kuwana mari yekuvabhadharira chikoro. Muzvare Chipeta vanoti kwavari nevamwe vechidiki vakaita saivo, zuva rekuzvitonga harina zvarinoreva nekuda kwematambudziko akasiyana-siyana vakatarisana nawo kusanganisira kushaya mabasa. VaReginald Shoko ndemumwe wevechidiki vanogara muBulawayo uye ndivo mukuru wesangano reAffirmative Action Group mudunhu reMatabeleland. VaShoko ndemumwe wevechidiki vanoona kukosha kwezuva rekuzvitonga uye vanoti hurumende yakaita basa guru rekuti vanhu vave vanokwanisa kuwana mikana yakasiyana-siyana munyaya dzezveupfumi kuburikidza nechirongwa chekuendesa upfumi kuvatema. Asi VaShoko vanoti vakuru vakuru mune zvematongerwo enyika vakarwira kuti nyika iwane rusununguko vave kufanirwa kusiyira vechidiki vachiri kutemwa dzinobva ropa mikana yekuti vachienderera mberi nehondo yekugadzirisa upfumi hwenyika.
Independence yakakosha nokuti taakufaranuka muno Zimbabwe sevana veZimbabwe. Tichiita zvatinoita kuti tisvike pano tokwanisa kugwa nesu tiri vana tichigwira upfumi hwenyika. Tinoda kutenda ivo vakatigwira. Asi inosvikawo nguva yekuti vakagwa hondo vanopfangwa kuti votipawo zvivindi nenzira dzokufamba. Bhozi vamwe havasinawo masimba okugwa. Ngavatitupei nguva kuti tichitigwawo totora chiende mberi. Bhozi dzimwe nguva towanikwa sitaku taseta kutsikirirwa nendakagwa hondo, ndakagwa hondo. Asi hondo ndiye munhu wose. Asi tinako kutenda kukuru kuru stere kwavari nokuti ndivo vakatangisa kuvhura nzira.
Vaipitule Maposa avo vanove nhengo yeboka revechidiki rebato reZapu vanoti kunyange hazvo zuva rekuzvitonga rakakosha, kukosha kwerusununguko hakuchaonekwa nekuda kwekuti vamwe vevakarwira rusununguko ndivo vari kukonzera matambudziko akatarisana neveruzhinji nekuda kwehumbi mindoga. Vamaposa vanoti chinhu chinorwadza kuti vechidiki vebato rezanu PF vari kutsigira kuti mutungamiri wenyika Robert Mugabe varambe vachitungamira nyika, izvo zviri pachena kuti vave kukundikana nekuda kwekukwegura.
Hazvisina zvazvinoreva zvakawanda zvatingati zvine udzamu, nokuti tiri kusangana nematambudziko hatiri kukonzerwa nevamwe vakabatsira kuti vasunungure nyika yacho. Vanhu vakaita sevari kutonga pari zvino vezanu PF tiri kuona kuti vakutidzvanyirira, vari kuita rusarura, vari kuita zvese zvichiinda nokuti vari kufunga kuti maybe vavaridzi venyika. Ende zvinobva zvatisuwisa isusu kuti tiona vana vechidiki vezanu PF vachitoronga inonzi 1 million march yavakuda kuronga kuti vatsigire munhu ane 92 years kuti arambe ari muutongi. Zvinhu zvinosiririsa zvikuru, nokuti tikatarisa tirikuona Zimbabwe ine vanhu vechidiki vari kukura, ine vana vari kuzvarwa, which means magenerations ari kutevera kwavari mumeso mavo. Zvinoreva kuti hapana munhu anogona kunge achitungamirira nyika kunze kwemunhu ane 92 years asisina upenyu hwakareba reba hunoenda mberi.
VaFreedom Mrechu inhengo yeboka revechidiki rezano PF. VaMurechu vanoti vanhu vose vemunyika vane zvekupemberera zvakawanda pazuva rekuzvitonga. Vanoti hurumende yezanu PF yakakwanisa kuita kuti vanhu vatema vave nemapurazi, migodhi nemakambani, izvo zvaisakwanisika panguva yeutongi hweudzvanyiriri.
36 years taona kuzvitonga kuzere maachievements ataita sepati. Vanhu vakawanda minda, vamwe vakaonawo mafemu, vamwe vakaona migodhi. Zvinova zvinhu zvanga zvisingakwanisike kuvanhu vatema before independence.
VaMurechu vanotiwo hachisi chokwadi kuti vakuru vakuru vebato rezanu PF havazi kuda kupamukana kune vechidiki kuti vapinde pazvigaro zveutungamiri zvakasiyana siyana, vachiti zviri kune vechidiki kuti vave neshungu dzekukwikwidza kuti vapinde pazvigaro izvi. Kusvikira mamiriro ezveupfumi munyika agadzikana, vechidiki vave kukwanisa kuwana mabasa nemimwe mikana yakasiyana siyana yavanoda yekuti vakwanise kuzviriritira, pacharamba paine maonero akasiyana panyaya yekukosha kwekuzvitonga kuzere. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Muromo chete kubva kuna Thomas Tafrenyika Mapfumo. Sezvango yedu yapera ragaiti tarise misoro yenhau dzanhasi. Mangwana, nyika iri kucherechedza makore makumi matatu nematanhatu yavana kuzvitonga kuzere. Varimi vefodya voronga musangano wechimbi-chimbi wekuzeya nezvemutengo wefodya vavanoti uri pasi-pasi zvikuru gore rino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana, tichiti muve nezoro rekuzvitonga kuzere rakanaka. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.